做官你不知我想要让你觉得满节啊不能满节去真正的官我不能满节去你觉得我是为母父你想要让他让他那么做那家去去去那家家不用的这样子因为父母也该去给人家的时候那么你也是啊所以说如果这个是大家观察不完真正的是你啊不能满节去去去去大家应该要去上台去下单去啊去做官那个问题但是那么节咋把那滚下去现在的人不过下反正你在人家是来自来的地方的这不是那么大力的那么大力都阿斯来人不滚下去那么近的面
saka muri kukwanisa kufambisa basa sei pamazuva matatu yaya musina magetsi
takamborana nemagenareta kwe5 hours nokuona kuti hazvikonditi zvinobva tadzima saka aitozvinoti hazvimafektari tabvhara henu so taita vedinomona kuti hazvingofanirwa kubvara venu mangwana nondo rinopera kwefriday saka tatomira sezvimboonawo kuya penzimbo inouya pafacebook kuti vaine nguvani yayo inenge yagai zvinhu zvakakosha kuti hurumende itarisa nenyaya yekutaika kwamagetsi kunoita sei nyika ibudiri
saka pane dzimwe nzira here dzingashandiswa tichiona kuti matambudziko ari kutaurwa emagetsi anogona kusagadzirika nenguva yekukasika
sora inoita hayo kubatsira kungazivi kuti vangazoita sei but ndoyanga iiiwedu kusora ikabatsirwa nekuti tine nzvimbo dzinopisa sarimba inopisa tiredzi inopisa bike bridge inopisa saka kwete iko ukagona kupasora plant inenguva zvinabatwa ndidesemagesei nokurudzi
kunze kwekukanganisa maindastiri ndeape mamwe mapoka Dr. Jokonya ari kukanganiswawo nedambudziko iri
munoziva kungoshayiwa chinhu chawanga wajairira kuwana chero mudzimba chaimo unogona kungouyisa kana kusawirirana mudzimba zvinokoza yatoti muchirungu stress saka iyo zvinobhidha kwachazvo zvinhu zvakakosha nee zvagadzirwa tinoudza rugare rwakanaka kana tinazvo saka hapana chino kana basira magetsi hapana rufaro kana kudzidza kwavana chaiko hakuitiki zvakanaka unoziva kuti vana vanodzidza usiku vanoenda kuchikoro vodzoka vesa mahomu wetu usiku makusina magetsi munoita sei zvingava zvakakosha kuti ee dzimba dzose imwe tinofanrwa kukuzivandekuti dzimba dzose dzadzise masola kusevenza vanhu votora havo voshandisa magasi sovhu vanhu voshanda ikoko zvinobatsira zvinokurudza kuti magetsi aya angaitaa mudzimba oitwa kumainda iyozvo zvingava zvakadazvimba dzose dzadzise sola